Chronicles at DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 kugombi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitukwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColinborn kuKwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza neManyame rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akadzivisa musangano warakanga raronga kuita nevatori venhau kuchitungwiza kuti rizivise nezvenyunyuto dzarinoti dziri muvagari pamusoro pekwarinoti kukundikana kwekanzuro yechitungwiza kuita basa sezvinotarisirwa. Munyori wesangano iri vaBrighton Mazhindu vanoti vakange vasingade kuita musangano wezvematongerwo enyika sezvakataurwa nemapurisa paakavarambidza. Vanoti vaingoda kuverekera vatori venhau zvinyunyuto zvaivo mugwaro ravakange vagadzira, izvo zvinosanganisira mafambiro akaita sarudzo dzakabva kuitwa mwedzi wapera dzemabi election, asi mapurisa akati nekuda kwekuti vaizotaura nezvesarudzo idzi wakange watove musangano wezvematongerwo enyika, nekudaro vaifanirwa kutanga vapiwa mvumo nemapurisa. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa echitungwiza kanawo mukuru wekanzuro yechitungwiza kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMazhindu pamusoro penyaya iyi.
Hakuna kuda kuita press conference yatakadaidza nezuro kuti vagari vanobatana nemachechi nemayouth nevanomiririra harawa nevanomiririra vashandi vechitungwiza. Titaure vamiriri vakaita chitungwiza yatinoti state of service delivery. Saka takainge taudza vaturi venhau wese kuti vange varipo tichiverenga zvinyinyito zvedu zvatinazvo pamusoro pemashandi ari kuitwa baka pakanzuro vedu kechitungwiza. Saka nhasi makuseni tatosvika paofisi patachida kuitira miti pakazara mapurisa eriot vakapakata zvombo nevasina yunifomu vamwe vange varipo vachingotenderera tenderera pasi. So patazopinda muofisi ndo patabva vapinda vakati muda kuita meeting hamuna clearance kana kuti gwaro nokubvumidza kuita meeting. Tikataiaisi meeting takungoverenga tsamba yatinayo kuti vatori venhau vange vanzwawanzwa zvinyiro zvedu zvatinazvo zvikanzi hazviiti.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuita musangano uyu?
Paflara takatenderedza ratoida kutaura nezvegovernance, state of service delivery governance and post by election of the 26th March. So zvikanzi mataura zvokuti post by election saka zvato political saka hazvichaiti. So imi hamukwanisi kunge muchiita zvamuroda kuita izvi chitokatsikai mutese mbeva kuti apa tatoakana tikaenda kunezi kumapurisa patanosangana nemukuru mukuru wevamakoni inoti pachitungwiza polisi totoudza kuti dai ndatokuvharirai nokuti mune mhosva kare. Saka tabva tazoregera kuita prekuvazaida kuita.
Imi chii chakaita kuti musasvitsewo shoko kumapurisa kuti muri kuda kuita musangano iyoyo?
Chakaita kuti isusemazira tinoita hakasi kekutanga kunge tichataura nemahanazi kana kuti vatori venhau takamboita imwe and takanga taedza majournalist asingasviki kana gumi aringatevo kuti 10. Saka nguva choina matamba aya tiri tiwatatu So takatiri washoma shoma zvekuti tatina hatina kuona zvakakodzera kuti tiudze mapurisa ende hatanga tichingoti mapurisa vanhu vavagara vachinodi vanoziva kuti toita basa tiragara tiakumirira vagari nekodzero dzavo.
Imi zvii zvikuru zvamuri kunyunyuta nazvo zvamuri kuti zviri kutadza kuitwa nekanzuro yechitungwizi?
Tinonyanya kuona kuti kubva January tingati January uno gozokanandira havasati wambogara sekanzuro kuti vaone kuti buta rinofamba sei. Yetinoti full council meetings kana kuti committee meetings vari kungoopareta like vari kuopareta kana zvinhu zvemumba mavo havasi kudzoka kuvagari vachitaura kuti zvinhu zvasvika papi. Inyaya yebhajeti kana kuti mashandisirwo emari anoda kuitwa kubva mugore rino ra2022 hatina kumboona kuti kanzuro yakaendesa zvipi kuministi kana kuti bhajeti raitikuzongoonawo zvinhu zvakuchachwa asi sevagari semastakeholders akabatsira kuti bhajeti ringe riripo hatina kumboudzwa kuti ndo zvazobuda izvi despite kuti takagara misangano gore rakapfuura tichironga kuti tichaishandisa mari zvakadii mari tichange tichiwana zvakuti tinge tichiwana marii zvakare tichikunda nyaya yekuti pachitungiza municipality hapana meya for now chitungiza meya atina takaona kuti takarikoliwa zuva 2 March nanhasi kuti hasati ragara kuti risarudze mumwe zvakare saka hatinoti sevagari kuma checks and balances hatisi kumaona hapana ari kuita checks and balances kumamanagers ne
avo vange vari munyori wesangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaBrighton Mazhindu vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate zvichitevera kufa kwaSenata Rejoice Kumire nedenda reCOVID-19 muna 2021 dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya muHarare. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri vanomirira vakaremara muSenate, mhuka dzine murume, uye Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti sarudzo dzekutsiva Senator Timire, mumwe wevakakunda muna 2018 kuti vamirire vakaremara dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya kuHarare International Conference Center. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZEC, Commissioner Jasper Mangwana, vaudza Studio 7 kuti gadziro dzesarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka uye komisheni yavo yave kuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Komisheni yakarisivha mazita avanhu vachona vari kupatira paelectoral college tatu tasara kuti musi wa14 vasari kuti vasarudze mumiriri wavo wevanhu unenge akamira zvakanaka. Komisheni ichazivisa pane masasenzi aitiwa kuti vasange vachipatikira ipapo ndevapi nezvinotadzirwa nemitemo yedu yenyika.
Pasi pemutemo havasi vanhu vese vanovhotera nhengo dzinomirira vakaremara asi kuti vanovhoterwa nevanhu vanobva kumapoka kana kuti mainstitutions nemasangano kana kuti maassociation anomirira vanhu vakaremara. Muchiziviso cheZEC chesarudzo idzi pane masangano makumi masere nematanhatu 86 achapinda musarudzo idzi uye rimwe nerimwe rinodoma vanhu vana, vakadzi vaviri nevarume vaviri kuti vanovhota musarudzo idzi. Mapoka gumi nemapfumbamwe 19 ari kupinda musarudzo anodoma vanhu vaviri, murume nemukadzi, vanoenda kunovhota musarudzo idzi. VaIshmael Zhou vesangano reZimbabwe National League for the Blind, zvakare vari sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira vakaremara muZimbabwe, reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, vaudza Studio 7 kuti nhengo dzese dziri pasi pesangano ravo dzakaendesa mazita nemuvhuro sezvinodiwa pamutemo.
Taiudza nakuti no closing date ndimusi wa25 closing date musi wa25 saka vakawanda vaimita requirements achona vakasubmit as far as I understand ndonga vakasubmit.
Sarudzo idzi dzinorongwa neZEC ichishanda nebazi rinoona nezvavakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Vazhou vati vanotarisira kuti pachaitwa umwe musangano wekuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Saka hatizi kuti set here kuti vada neimwe meeting yekuti vangozo clear kuti list yavo vaiclean here mbijana nokuti pamwe pacho pane mamwe maorganizations angakaregistwa ruviri ane mamwe zvekuti maorganizations angaka anenge aita maindustrial organizations atiaitiva mabise palisi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvavakaremara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, sezvo mukuru mubazi iri Dr. Christine Peter vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Vazhowo vatiwo kuti munhu ukwikwidze musarudzo idzi unofanira kunge wadomwa kana kusarudzwa nesangano kuti uve delegate musarudzo idzi, uye mazita evanhu vanokwikwidza anodomwa musi wesarudzo. Vanongorora nyaya dzeupfumi nekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vati kunyange hazvo gadziriro dziri kufamba zvakanaka, sarudzo idzi dzingadai dzakaitwa pakaitwawo sarudzo dzemabyelection muna kurume. Vatiwo sarudzo idzi dzinofanira kuvandudzwa kuti vese vakaremara vawane mukana wekuvhota.
Vanhu vazhinji vari kutidai panga pawanikwa nzira yekuti nevamwe vanenge vasiri maorganizations kana kuti vasina maorganizations kana kuti vasiri mamemba emaorganizations vange vachiwanawo mukana wekubatirawo nekupinda musarudzo idzi, since vanhu vavanenge vachisarudza ava vachizomirira vanhu vese.
Mai Timire nava Watson Kupe ndivo vakakunda musarudzo dza 2018 kuti vamirire vanhu vakaremara musenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapembedza kambani yePPC Zimbabwe vagadziri vesiment muchirongwa chayo chekuvhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power. Kambani yePPC iri kuvaka minda miviri yemagetsi ezuva kuUmguza nekuColinborn kuGwanda, zviri kutarisirwa kuti zvichabatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Nyanzvi munyaya dzemoto yezuva Engineer Brian Mufambirwi vanoshanda nekambani yeBrysel Technologies vanoti pasi rese rave kunanga kumagetsi emhando yesolar sezvo akachena uye achiwanikwa pachena kubva kuzuva. Ngati nzwei hurukuru yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Terminology inenge yekuindustry ikoko, asi chavanenge vachingoreva ipapapo ndechekuti tinee tichiwana nzvimbo yakati kurei yatinoleya masolar panels ari pamaframes. Mamwe anogona kunge achitotreka zuva, mamwe ari fixed zviya zvokuti akarungoriite fixed angle. Vaanotreka zuva aya anoramba achinaro naro naro kuti ribate rakati wandei all the time kusvika panozoperawo. Asi chikuru chinenge chinyanya kutsanangurwa ipapa ndechekuti munda wakati kurei watinoshandisa kuinstola masolar panels achitepa zuva orichinja kuti rive magetsi.
Iwo magetsi ezuva aya ari kunzi masolar farm aya anotowandawo here zvekutopinda mugrid renyika?
Aiwa magetsi chaiwo nekuti as soon as autongobva painverter yatinoshandisa anotora iri DC ozobatanidzwa neinverter kuti achichinjwa aitwe alternating current yatajaira yana zesai munyika kana kuri sekuno kuZimbabwe kana kuti in general alternating current. Anotori magetsi chaiwo ekuti nemishina mimwe yavanayo mazuva ano avanoti manet metering, unotokwanisa kutoti iwe aunawo hauri kujenerata lesei pamba pako chaipo chaipo, unokwanisa kutoti wo excess yacho woitumira kugrid yonobhengwa. Paune usisinawo lesei amanhero aya, then you can tap from zvangofanira kuti wange wabhenga magetsi wozoatora bhek uchiisawo. Saka hau kana iri sesolar farm neti toti iri kugenerator for commercial purposes, kureva kuti kana nyika iine shortage isu atiri kugenerator pasolar farm paipaya tinotoafidha mugrid, obatsiridza kuti kwese kune shortage kuya kuya yunoita even out mashortages aya aya. Saka akati wandeiwo masolar farm aya aya tinoona kuti neindustry painotisumukei paipaya hazvizonyanyorei mastereki. Macritical areas edu akaita samahospitals ma industry acho havazo shoterwa nemagezi nokuda kwema solar farms ati anenge achiitwa iwawa.
Kune here kwamunogona kunongedzera munyika kuti kwakati zviriko kwakati zviriko zvava kutoitwa zvama solar farms izvi?
Zvinhu zvitori practical chaiko, ndofunga pano tori neimwe iri yakatangurudza iri kwa yakaitwa kwa mtu ukoko. Ikatombobudiswa pa national television vachito commission system iyoyo ichitokandawo magetsi mu grid. Ende iko zvinezvi tinoona kuti pane imwe I think 5 megawatts yakaitwa futi pa Mount Hamden padhuze neHarare, guta reHarare, ichafidha iri kutofidha futi mu system imomo. Then padema apo pane imwe futi iripo solar farm iri kutofidha futi mu grid reserve. Mamanga ari kunana Gwanda kwako kaplan 100 megawatts. As we speak kuna na wange kune imwe iri kutoitwa futi ichange ichifidha futi mu national grid.
Kunewo dzimwe hama dzisati dzaziva kana dzisinganzwisisi kuti zvinofamba sei zvamasola izvi, mashoko amungavasiyirawo ndeapi?
Chandingade kustiresa panapa ndechekuti manakiro akaita sola iyi ndeyekuti haisi kuzovhiringidza ozone layer yedu. Handiti kwazvino tiri kungonzwa kuchitaurwa nezve climate change kuchinzi global warming, kureva kuti pagore nepagore matemperatures edu global ari kutokwira, zvekuti tichapedzera taane magwenga, tichapedzera taane chii. Saka yatiri kutaura yemasolar farm inonzi marenewable energy sources, ekuti kuenda nekuenda zuva toziva kuti rinogara chingobuda everyday. Saka ita zvakafanana nemunyika medu munomu tine we are assured of at least 7-8 hours of sunlight every day. Saka tinenge tichidangotepa that natural resource isina maside effects ku natural environment yedu, other than kuti pateta clear miti chete paya paya. But pateta clear miti we compensate nekuti tiri kureducer carbon emission tapinda mu ozone layer ichino damage ozone layer.
Avo vange vari mukuru wekambani yeBrysel, engineer Brian Mufambirwi, vari parunhare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsweek bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzomanikidzwa kuita kongresi yaro kusarudza vabati vezvigaro zvebato iri sezviri kudiwa nevamwe mubato reZANU-PF, kusanganisa nhengo dzeG40 dziri muupoteri kunze kwenyika, zvikuru muzvinafundo Jonathan Moyo navaWalter Muzembi. MuNewsday makare, bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti kudhura kwezvinhu munyika kana kuti inflation kwasvika pazvikamu 60 nezvitanhatu nechidimbu kubva muzana 96.4%. Mwedzi wapera inflation yakanga iri pazvikamu 42 kubva muzana kana kuti 72%. Herald rinoti mitengo yechibage, soya beans, sunflower nezvimwe zvirimwa yakwidzwa gore rino, dare remakurukota richiti varimi vachawana mari inoita zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15% pamari yavakashandisa pazvirimwa izvi. Chibage chave kutengwa nemari inoita zvikuru 45 emadhora emunyika kana kuti $75,000 patani roga roga. Zvimwe zvichitengwa nemari inoita zvikuru 40 zvine mazana 263 nezvitatu nemasendi 60 kana kuti $70,263.90. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamugwadi ngavasiyane neCongress yeTripleC. Congress inobva kwati isu vanhu, inobva kupofu. Tisu tinotaura kuti tiri kuda Congress. Chamisa nongwa mutakuru we matambudziko edu. Isu vanhu citizen, tisu vanhu, tisu tinoita zvatinoda nebato. Hatiti semu vanhu veZANU-PF munodzvinyira vanhu, munoponda vanhu, munodzipa vanhu, munosunga vanhu, munoita zvese zvamunoda. Isu tiri vanhu veTPC takarongeka ibato dzva. Siyanai neTPC nenyaya yeCongress. Congress inozoitwa after 2023. Ndozvatiri kuda isu vote, ndozvatiri kuda isu vana veshanduko, ndozvatiri kuda isu vana veZimbabwe, ndozvatiri kuda isu munhu wese ari kupi kwaari, ndozvatiri kuda taneta nenhamo. Taneta nenhamo, hatichadi zvezvanoenda, hatichadi kuudzirwa. Chakachenjedza ndochakatanga. Muri kude kuCongress vana mugwadi, zivai nezvenhangirikei nezvezanupf yenyu nemwana July Moyo. Uri kudei weJuly Moyo? Chii chamuri kuda kuCongress yeTPC? Chii chamuri kuda? Muda kudestroya sezvamakaita kuMDCT. Siyanai neTPC weJuly Moyo.
Uri muZimbabwe wanyanya, wanyanya, ndotoshaya kuti zaki yachona iri kupi. Apa rodhi nega irugadzirwa zvipani kusvika pachiroti, irungobirwa dhiziri nevashandi vachona, kunyanya vakuru vachona, vachienda vainotengesa pazvipani paGrowth Point. Mapurisa achingozviona, kadai zaki yarakata zvainoshanda, unoshaya kuti hazvisi kana kutombooneka muZimbabwe, tatambura nenhamo. Saka nhamo yacho ingaperi sei uri wakanyanya kudai?
Mangwanani akanaka, shamarari Studio 7. Ana misi tanonoka hwambe mwese anikamupedzi mazita enyu. Sendinodakara ngenyuzi dzechokwadi dzemunotitaurira zuva ngezuva. Eya, inini hangu nyayangu yandaidi kuizi kutaura apa ngeyekuti pamwe urombo hwedu hungadzakira muno muZimbabwe. Sinzi yuti zhinji isina mabasa apo Ukraine iri kucheme kuti inode vanhu vanobatsira. Vanode mabasa ekubatsire kurwisana neRussia. Ukraine ngaitumire ndege kuno, kana kuti NATO ngaitumire ndege kuAfrica, especially muZimbabwe. Itore UDSA inoda, inode kooshanda, yoende kooshanda ikoko. Inini nditori umwe wanhu acho, toendeyo tosvike koite zvinoitwa ikweyo. Bekuzi takandogara unoona hatisi kushanda, plus tiri kundofa, amweni edu ari kundofa ari kunana South Africa ngenyaya yekuti tiri kuzvikwai tiri kupedze mabasa. Saka ngavauye vatotorwa kuti nezvizvarwa zvekusouth africa kwacho ikweyo zviri kuti hatina mabasa, zviende ikweyo, zvinoshanda ikweyo, zvopuwe mari inotenga, mari inoita maus dollar. Ngavauye unouno kuafrica unoona anhu akawandisa asina mabasa unou, amwe atori well trained. Ngaiunze ndege uno Ukraine, tikwire ndege tiende kuUkraine torwisa Russia ishayiwe Simba, zvese zvoutsvanyiriri zvaari kuita zvipere.
Dani vari kuSouth Africa vari kutaura kunyanya. Manga magona mavuya mahovhota pakungoti chamisa chamisa, havangaapinde mukomana nyika yesungu. Inosunungugwa nani? Imi muri iko kuSouth Africa, uyai varuma dzangu tihovhota takawanda nowanikoi. Ndiko kuti chamisa apinde, kwete kutingotaura muchingotaura muri ikoko. Unosunungurirai ndiye ane muri ikoko? Uyai tizovhota kuno kumusha tose takawanda. Musangotaura makavanda muri seri kwegwenzi. Uyai kuno kumusha tihovhota tose takawanda. Ndatenda.
Makadiko vateereri veStudio 7 kusanganisira shamarari. Taida kumbotaura pano murume ataa munangagwa akanaka. Yaainondinetsa ini ndikazvinzwoso vanoti vamunangagwa akanaka vanotaura vari kunze kwenyika. Vanodii kuva kuZimbabwe imomomo vachibatsirawo vamunangagwa kuti chi vasadonhere pasi zvavari kuita izvozvizvi, kana kuti vatungamidze nyika vari pamwe chete. Sei vachizotaura kuti aa munangagwa akanaka iwo ari kunze kunoku, chaanonge vatsvaga kunze kwenyika kunoku chii? Ndo zvinondinetsa manje kuti vakawanda vacho vanoti vamunangagwa akanaka, kwaaendeka unovabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika. Chete ndo mashoko angu andingangotaura, ndiri pajubheki zvangu apa, andingataure zita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kushanya kwakaitwa nemakurukota maviri ehurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden chiratidzo chikuru kuti hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine haisi pakati penyika mbiri idzi dzoga. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken negurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti kupinda munyika munorwiwa kwevakuru vakuru vaviri vehurumende yeAmerica chiratidzo chikuru kuti hondo iyi haisi pakati peRussia neUkraine asi ihondo pakati peRussia neAmerica.
Kuenda kuUkraine kwakaitwa navaBlinken gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika reAmerica navaLloyd Austin gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica kana Secretary of Defense zvinotiratidza kuti America yaakubuda pachena kuti ndiyo iri kurwisana neRussia vachishandisa Ukraine sedandaro rehondo. Tiri kuona kuti America yabuda pachena kuti iyo nedzimwe nyika shamwari dzayo dzinopfuura makumi mana dzinosanganisira nyika dziri mugungano reNATO kuti North Atlantic Treaty Organization pamwe chete nenyika dziri gungano reEuropean Union kwoitawo dzimwe dzinonzi ma5 eyes dzinosanganisira Britain, Australia nedzimwe shamwari dzeAmerica vaakubuda pachena kuti havasi kungopira Ukraine zvombo chete asi kuti vatori nevarayiridzi vemauto kana kuti hatingati mainstructors arimo muUkraine ari kubatsira varwi veUkraine kuvafundisa kuti vangarwise sei nokukunda Russia.
Zvirango zvakatemerwa Russia zviri kushanda here Dr. Guni?
Imwe divi tingati zvirango zvakatongerwa Russia neAmerica neshamwari dzayo zviri kusenza pashoma nekuti tinoona kuti shamwari dzavaPutin kana kuti vazhinji vane upfumi hwakakura kwazvo vari muRussia vakatemerwa zvirango zveupfumi. Vamwe vacho vaakupokana navaPutin nekuti havachakwanisa kurarama upenyu hwavanga vachirarama uye imwe dzimwe propati dzavo kana zvatingati zvinhu zvavo zvakatorwa kana zvakabatwa zvinosanganisira zvikepe zvikurukuru zvemumakungwa umo anonzi mayats, mabhengi akaunzi akafrizwa, vamwe vane mapropati dzingava dzimba dzingava dzimotikari kune dzimwe nyika havachakwanisa kuenda ikoko, havachakwanisa kushandisa maproperties avo iwayo. Saka izvozvo zvinenge zviri kutsitsirira. Tinoona sekuti zvirango izvi zviri kurwadza Russia neshamwari dzayo kana nevanhu vari muRussia zvikuru kwazvo.
Pane chiratidzo chekuti Russia ingadzokera sure here mune zvairi kuita muUkraine?
Nezviri kuitwa neAmerica neshamwari dzayo hationi vaPutin vachitsudunura musoro kana kuti pfungwa yavo panyaya yekurwisa kwavari kuita muUkraine nekuti ndinoona sekuti vari kuno kuwest uku kunyanyanya vechiAmericans havasi kunyatsokuona donzo ravaPutin. Donzo ravaPutin nderekutora Eastern Ukraine kuthe Donbas region yonobatana neCrimea. Mukatarisa pakati peCrimea yavakatora muna 2014 nekuDonbas region kune Luhansk neDonetsk region pakati apa pane nzvimbo inonzi Mariupol ndochete yanga yasara ipapa. Saka vakatora Mariupol sezvavaita izvozvizvi vaPutin vatogadzira donzo ravo nekuti ndo dambudziko guru iro rero. Saka Russia iri kuda kucreata buffer zone pakati payo penyika yayo nekunotangira NATO neshamwari dzayo.
Sekuona kwenyu Dr. Guni, nyaya iyi ichapedzwa sei?
Onere edu nyaya ichapera nekutaurirana asi inotozopera chete kana vaPutin vawana chavanoti ndo chakafira vana veRussia.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitungwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColinborn kuGwanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.